Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC huru vaMorgan Tsvangirai, pamwe navaWelshman Ncube, vano vemutungamiri weMDC diki, vaita musangano nhasi paState House wekuzeya chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro-soro nezuro chekuti sarudzo dziitwe musi wa14 Nyamavhuvhu. VaMugabe vakange vatara kuti sarudzo idzi dziitwe musi wa31 Chikunguru. Asi musangano wevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC wakaitirwa kuguta guru reMozambique reMaputo neMugovera wakabvumirana kuti mapato matatu ari muhurumende awirirane kuti sarudzo idzi dzoitwa rinhi oenda kudare kunokumbira kuti dziitwe muzuva raanenge awirirana. Zvisinei, gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa vanonzi vakaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa, vachiti vatumwa navaMugabe ndokusvitsa mapepa kudare nezuro vachikumbira kuti sarudzo idzi dzipfuudzirwe mberi kuti dzigozoitwa musi wa14 Nyamavhuvhu. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vatungamiri vemapato ari muhurumende vabvumirana kuti vachinamasa vabvise mapepa vakaisa kudare kuti agadziriswe paine kuwirirana pakati pemapato ari muhurumende.
Maprinciples asangana nhasi akawirirana kuti Minister Biti vachinamasa naProfessor Welshman Ncube vagare pasi vawirirane application ichaenda pamberi peConstitutional Court. Inova application inenge ichimiririra kufunga kwehurumende yemubatanidzwa weZimbabwe.
Mutauriri weMDC yavatsvangirai vaDouglas Mwonzora vatiwo manyorerwo angaitwa mapepa navachinamasa angare yekuti dare rigorasa chikumbiro chavo kuitira kuti sarudzo dziitwe musi wa31 Chikunguru sezvakanga zvaziviswa navaMugabe musangano weSADC usati waitwa nemugovera wapfuura.
Vachinamasa vakanyora zvekuti ivo vanga vasina commitment yekuti order yemaelections yekuti paitwe papostponement iwe, uyezve SADC haina kuti 2 weeks. SADC yakati maelections enyu kusvikira magadzirisa zvinofanira kugadziriswa. But vachinamasa vaenda nerweseri vachinyenyeredza prime minister, vachinyenyeredza vamwe vatungamiri vari mu government of national unity. Saka izvi tikuzoona sekunge vachinamasa vari kugadzirisa izvi, so that application yacho igorambwa neConstitutional Court.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano ravanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zvakaitwa navaMugabe navachinamasa izvi kushora mamwe mapato ari muhurumende pamwe neSADC.
Zvakaitwa navachinamasa navaMugabe zvinotiratidza kuti havasi kuda kutevedzera zvakataurwa nesangano reSADC rokuti vaende kuConstitutional Court vakonsultana kana kuti vawirirana nevamwe vavo vanawo muhurumende vanosanganira Professor Welshman Ncube navaTsvangirai. Vonyora affidavit rehurumende hakuna repati inonzi ZANU. Vachinamasa inhumwa yehurumende yomubatanidzwa seminister vejustice, ndivo anoenda kukoti on behalf of the coalition government. Asi zvakatanwa vachinamasa vanga vaenda kudare vakamirira bato ravo reZANU, vakamirira mutungamiri wavo vaMugabe, mutungamiri weZANU. Asi maindira vanga vaita kudare vanga vaenda vakanyora nhoroondo zvavari kukumbira kudare zvichiratidza kuti dare ranga richindosvika richizviramba robva rati maelection aitwe muna 31 July zvanga zvichidiwa neZANU. Saka vanga vanyangira yaona.
SADC yakati vari muhurumende vagadzirise zvese zviri kunetsa zvinosanganisira misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika inobata kuvandudzwa kwemashandiro emakambani enhau pamwe nekutevedzerwa kwemitemo yenyika kuitira kuti munyika mugoitwa sarudzo dzakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachinamasa kuti vachaenda rinhi kumatare kunobvisa mapepa avakaendesa kumatare nerweseri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.